Komiti yeparamende iri kuda kuti vamugabe vazopa humbo pamusoro pekucherwa nekutengeswa kwaitwa mangoda ekwamarange zvichitevera mashoko avakataura muna 2016 ekuti nyika inogona kunge yakarasikirwa nemabhiriyoni gumi nemashanu emadhora kubva pakutengeswa kwemangoda ekwamarange. Komiti iyi iyo yakabvunzurudza makambani nevamwe vaiva nechekuita nezvekucherwa kwemangoda ekwamarange yakakoka vamugabe svondo rapfuura kuti vazotaura zvese zvavanoziva panyaya yemangoda ekwamarange asi havana kuenda kuparamende. Vamugabe vakanyorerwa imwe tsamba yekuvakoka zvekare nhasi asi havana kuuya uye havana kupa chikonzero kuti sei vatadza kuuya. Sachigaro wekomiti Vatemba Muliswa vati mushure mekumira kwenguva yakareba komiti yavo yaita chisungo chokupa vamugabe mukana wekupedzisira vasati vatora matano. Vamugabe vave kutarisirwa kumira pamberi pekomiti musi wa 11/10.
Saka tazotenderana kuti tofanira kunge tichivanyorera kwekupedzisira tichivayambira futi zvakare simba rine paramendi vakasauya takuzovasamona tichituma mupurisa netsamba kwavari. Ndo zvatiri kuedza kupedza kusaita nekuti munhu mukuru watinokudza chaizvo akamboita president wenyika yedu hongu zvinhu zvinoitika asi atirekedze kukudza vakuru vedu. Saka tiri kunamata tichiziva kuti vachatambira semunhu aive wemutemo vachatevzera mutemo wenyika nekuti izvi ndezvedumburo renyika hazvisi zvekutsvaga iwe asi ndezvedumburo renyika.
Vamuliswa vati vamugabe vanogona kupinda mudambudziko guru nemutemo wenyika kana vakaramba vachizvidza paramende. Vatiwo paramende inogona kugara sedare redzimhosva yovapa mutongo unoenderana nekuzvidza kwavari kuita dare.
Saka tauya vanenge vabatwa nemhosva veparamendi vozotongwa ende mutongo weparamendi wakanyanya unogona kufainwa unogona kuzoenda kujeri. Saka izvi ndizvo zvimwe zvacho zvatofanira kuti hatisvike pano.
Pasi pebumbiro remutemo wenyika pamwe nemutemo weparamende, paramende inobvumidzwa kukoka ani nani zvake kuzopa humbo kwairi uyewo inokwanisa kugara sedare redzimhosva nekuendesa vanhu kutirongo kana ichinge yavabata nemhosva. Vamuliswa vati komiti yavo inoda kunzwa kubva kuna vamugabe kuti ikwanise kunyora gwaro rayo raichatura kudare renational assembly. Vatiwo mutauriri wedare iri vajacob mudenda vanotarisirwa kupa mutongo wavo panyaya yevaimbove gurukota rezvezvicherwa vaobert mpofu avo vakaramba kupa humbo kukomiti iyi vachiti havaizoita izvi kana vamuliswa vakaramba vari sachigaro wayo. Vamuliswa vazivisawo kuti mangwana chaiwo komiti yavo ichatura gwaro rayo pamusoro pamuzvinabhizimisi vawicknell chivayo avo vakabhadharwa mamiriyoni emadhora nezesa asi vakatadza kuvakagwenya remagetsi ezuva kugwanda sekubvumirana kwavakaita nekambani iyi muna 2005. Paramende yakatongera kugara mutirongo imwe nhengo yayo mushakabhuva Roy Bennett vemdc mushure mekunge vabatwa nemhosva yekurova vaive gurukota raiona nezvemutemo vapatrick chinamasa mudare iri. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.